Masoja anonzi akatanga kuonekwa mwedzi wapera uye vanenge vakapfeka nhumbi dzechiuto. Anonzi anenge achingofamba mumamisha nenzvimbo dzekutandarira dzemataundishipi. Zvinonzi hapana anoziva kwavanoenda kana nguva dzemanheru dzakwana, asi zuva rinoteera vanenge vadzoka. Mumwe mugari wekwamadzima kwazvimba anoda kuzivikanwa nezita rekuti Privilege anoti masoja maviri akaiswa muwadzi mavo.
Nzvimbo yogara kukawadhere vabusa tu masoja haana ndogara asi anenge arimo mukati mumwe zvese zvatizinzichwa anenge ari vachengesa.
Privilege anoti anofunga kuti donzo ravo nderekuti vadzivirire vagari kutsigira mamwe mapato anopikisa. Masoja anoonekwawo kumakonde pedyo nedhamu riri pedyo nenzvimbo yeShackleton. Mugari wekuShackleton vaKingston Muza vanoti masoja ari kuudza vagari kuti vatsigire urongwa hutsva huri munyika.
Takasvika pashango kuti pane dhemu riri kumhiri kwedhemu rine zvikwati two zvakatanga mazao area. Vanonzi vaviitisa misangano nevanhu vachitaura zvavataura, zvimwe zvavanzi vatotaura zvakanaka, zvimwe vachiona vangotaura zvati onai zvokuitika, onai voenda mhepo. Saka ndivo vanonzi vari kutambena ikoko.
Hatina kunzwa divi remasoja panyaya iyi, asi mutauriri wemasoja vaAlpheus Makotore vakamboudza vatori venhau kuti masoja ari kufamba-famba mumamisha masoja akapanduka. Mutungamiri webato idzva reNational Patriotic Front vachangobuda muZANU-PF vaAmbrose Mutimiri vakazivisa kuti ZANU-PF yainge yaendesa mauto anosvika zviuru zvishanu kumaruwa kunotsigira bato iri. PaCongress yeZANU-PF muna Zvita dzimwe nhengo dzebato iri kusanganisirawo Ishe Fortune Charumbira vakati mauto aizobatsira ZANU-PF musarudzo. Mune imwe nyaya, nhengo dzebato reZANU-PF dzakaungana munzvimbo dzakasiyana dzichivandudza mafero ebato nyika yose. Asi misangano iyi yakapindwa nevanhu vashoma muChinoyi nekwaZvimba. Vakapinda mumisangano iyi vanoti vakanzi vanyore nhengo dzebato iri mazita idzo dzakanyoresa kuvhota uye kuti vavandudze mafero avo kuti apindirane nenzvimbo dzekuvhotera kana kuti mapolling stations. Zvinonzi bato reZANU-PF riri kuda kuenzanisa uwandu hwenhengo dzavo dzakanyoresa kuvhota nezvakabuda pauwandu hwevanhu vakanyoresa pachirongwa chekunyoresa chebazi reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Asi veZEC nemamwe mapato anopikisa vanoti vanhu havafanirwe kumanikidzwa kunzwa magwaro ekuratidza kuti vakanyoresa kuvhota kana kuti mavhota registration slips. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini apa Chiguriwa.